Mumwe muteereri weStudio 7 vamoyo vati diangirai varumbidza nepfenyuro iyi vachiti inotepfenyura zvine unyanzvi pamwe nekubudisa mashoko echokwadi.
Mashandira inoita ino haina saidi. And kazvinzve chiripota inoripota zvinhu chaizvo izvo kuti ndopatinowana news dzechokwadi, news dziri dzemanyepo, ndopatinonyanya kuzvitora ipapa ngekuti havatepfenyura zvine unyanzvi.
Vaangirai vatiwo mune ramangwana vangafara zvikuru kana Studio 7 ikaitawo chivhitivhiti muZimbabwe.
Hatizi kuti ingaita sei kuti inge ine TV ivo sekuti tina tichinyatsa kuona zvimweni zvinhu zvinenge chiripota tichizvitarisa pamatv kana kuti pane zvimwe zvivhitivhiti. I think ndozvataida kuti tiwedzere, but Studio 7 iri kubatsira zvakanyanyanya.
Mukuru wesangano reMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe kana kuti MISA Zimbabwe vatavani moyo vatiwo nepfenyuro iyi inobatsira zvakanyanya zvizvarwa zveZimbabwe kuti zviite sarudzo mushure mekuwana ruzivo rwezvinenge zvichiitika munyika. Vamoyo vatiwo apo nyika iri kunetsekana nedenda reCOVID-19 vanoda kuti Studio 7 irambewo ichipakurira veruzhinji ruzivo nedzidziso.
Chatinokurudzira isu zvikuru saseMISA ndechekuti parambe pakabatwa donzvo rekusumudzira kufamba kwemashoko, parambe pakabatwa donzvo rekuti vana veZimbabwe vose vakwanise kunge vachiwana masaisai kubva kumusha mukuru. Tichitarisira kuti ramangwana rinenge rakamira sei, semuzvamunoonawo kuti mumwaka wedenda tinoda kukumikidzira veVOA kuti varambe vakasumudza mureza wekuti munhu wese wemuZimbabwe awane mashoko akanaka, mashoko akapepetwa zvakanaka, mashoko akabatwa neumhizha kuti ivo vana veZimbabwe vakwanise kuwana pundutso. Zvakare tinotaura tichiti VOA makorokoto makurusa, rambai makatsika pamakatsika padonzvo rekufambiswa kumashoko.
Mutevedzeri wemutauriri webato guru rinopikisa munyika reMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vatendawo Studio 7 vachiti yabatsira budiriro munyika kuburikidza nekutepfenyura isina kwayakarerekera uye ichibudisa pfungwa dzemunhu wese zvisinei nebato rezvematongerwo enyika raanotsigira.
Tinoona kuuya kweStudio 7 nekubatsira kwairi kuita macommunities kusvitsa shoko. Chakakosha muupenyu kuti vanhu vazive chokwadi, chakakosha kuti mashoko akanaka asvike kuvanhu, vanhu vanzwe chokwadi chiri kuitika mumativi mana enyika. Saka isu seMDC Alliance tinogamuchira nekukorokotedza zvakanyanya VOA Shona nekutepfenyura kwaaita munyika yeZimbabwe nekutepfenyura kwairi kuita pasi rose kuti vana veZimbabwe vanzwe chokwadi, vanzwe mashoko chaiwo chaiwo anobuda muvanhu vane tarisiro yekuti nyika ifambire mberi.
Munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko Vanik Mangwana vanoti vabuda pane pfenyuro iyi kakawanda. Vamangwana vatiwo Studio 7 inepfenyuro inoshanda zvakanaka ichiremekedza zvinotarisirwa kubva kuvapepeti venhau.
Ndaibuda paStudio 7 kwenguva yakati rebei. Chikuru chandakanyanyoona pavari kubvira mazuva vachimbonzi Pirate Station, tichibva ipapo tizopinda mudispensation yekuti tinogamuchira mafambiro amashoko kubva kune vese vese, vachiisawo maripota akawanda wanda munomu zviri pamurawo. Tingati muchirungu vari professional.
Vamangwana vati hurumende yevaEmerson Mnangagwa yakabvumidza kuti nepfenyuro iyi ishande zvayo yakasununguka munyika. Vakatiwo vanofadzwa nekuti nepfenyuro iyi yakapa mabasa kuzvizvarwa zveZimbabwe.
Isu takangovati uyai mushande, vakauya vakati kuti toda kuvhura bhiro muZimbabwe. Tikati hapana chinokutadzisai, hamatanho acho ndaayayaya, mukadaro zvinovhura ndobva vazomboti ivakadaro. Saka hatizivi kuti chikonzero chii, but handi nuri kushandako zvinova zvakanaka zvinoita kuti vari kupa mabasa kuzvizvarwa zveZimbabwe zvotepfenyurawo nerurimi rwamai, zvotepfenyurawo kunzvimbo dziri kure. Tinozvikudza isu Chirongwa
che Studio 7 Shona icho chakaparurwa musi mumwe chete nechirongwa che Studio 7 Ndebele chakatanga kutepfenyurwa musi wa 7 Kubvumbi mugore ra 2003 vashamarari vari mushakabvu Karo Gomba Komba na Champion Chigwedu mupepeti mukuru ari Ray Choto vari muWashington DC. Vatori venhau vaive muZimbabwe vaisanganisira Blessing Zulu, Rashid Mukundu, Mushakabvu Tendai Ntemera, Michael Kariati, Godwin Mangujka, Lloyd Amoyo, Thomas Chiripasi, Placidus Jeremiah, Brenda Moyo, uye Basildon Peter ari muSouth Africa. Chirongwa cheStudio 7 Ndebele chaive nevatori venhau vanoti Chris Gande, Brenda Moyo naPraxedes Jeremiah. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.